kutanga chokwadi tirikurwadziwa chaizvo nekushaira kwavada vedu. Saka ngatimutarisiro chese kuti vachakwanisa kupora vagodzoka kubasa guru rataa tichiita chese. Asi izvo hazvisi mumaoko edu, tinozvitambira, asi kurwadziwa kwakakomba chaizvo. Kuti wanga ari munhu akaita sei, tingangoti munhu wakanga aine chido sevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo. Chikuru chandichada kutaura pakuvaziva kwandakaita ndechekuti munhu anga asingachengeti daka neumwe. Tikatora muenzaniso wokushungurudzwa kwavakaitwa makore edhukura hundi, asi pazvakapera havana kumboratidza kuti vane shungu yekuda kudzosera vakavashungurudza ivavo. Nyange kuita upandu hwekuti handishandi navo, vakangotambira sokunonzi hapana chakaitika pavari. Vanga vane mwoyo wakakura chaizvo wekuregerera.
Pangatombode here kugarwa dara pakuti vanhu vati vadhabhengwa igamba kana kuti havasi?
Akadomwa, nyange akasadomwa nevaya vanoti ndisi tinodzika magamba. Hazvitori ugamba hwake, ugamba hwake hwagara hutoripo kare.